Nemu dzebato iri dzanga dzichidarika zana dzakaungana pamahofisi emuchinhoi dzichidzidziswa kukwezva rutsigiro, donzo remusangano nezvichaitwa nehurumende yavo kana vasarudzwa mwedzi unouya uye kunotsanangurira veruzhinji nezvekusiyana kwebato ravo neramuzvaro Chokozani Kupe kana vovhota. Sachigara wedunhu reMashonal and West vaRalph Magunje vanoti ichi chiitiko chiitiko chekutanga chakafungwa nedunhu ravo kuti riwane mavhota akawanda emutungamiri wenyika. VaMagunje vanoti musangano waNezuro waidzidzisa nhengo dzavo neurongwa hwekutsvaka rutsigiro mudunhu uye kuti dzizive nezvegwara ravo kana kuti manifesto yavo.
After macandidates edu apinda through nomination court as a province, taona zvakakodzera kuti tiite seminar yekunge tichironga nezveelection roadmap in terms of my campaigns. Tanga tichivadzidzisa tiva message kati yepati kuti manifesto yedu iri kuti chii maringe neupenyu hwevanhu, nekuvaudzawo kuti mukati medu mune vamwe vari kushandisa mazita edu vazive. Vanoudza mavhotas kuti vazive pane musiyano pedu kwedu nevamwe mapolitical parties.
Mumwe akapinda mumusangano uyu vaElijah Karemba, avo vachakwikwidza kumakonde, vanoti vakadzidza kuti vachanotsvaka rutsigiro rwemutungamiri webato vaNelson Chamisa nekudzidzisa vabereki pekuvhotera.
Pachiitiko changu chiri kunhasi chekuti we are going back home, tikange tasvika kumba we are going to campaign for Nelson Chamisa. Now tane mapato maviri achishandisa simbi yakafanana, but Chamisa will be inside, so there is a need for voter education. Tichaenda kumba kunodzidzisa vabereki vari kumba kuti vachamisa vakachanga vari pakati pechanza chekurudyi. Mufananidzo womusangano wedu inenge runyoro womusangano rwedu MDC Alliance, nekuti taita vamaikupova nemumwe mufananidzo unonzi MDCT uri chanza.
Apo nhengo dzeMDCT dzainge dzichidzidzisana, nhengo dzebato reZANUPF dzainge dzatova mundima dzichitsvaka rutsigiro rwenhengo dzavo dzemakanzura dzemuparamende nedzemutungamiri wenyika. Vachitaura pamusangano muChegutu, nhengo yeparamende vaDexter Nduna vakaparura musangano wekutsvaka rutsigiro vachiti nhengo dzavo dzinofanirwa kuvhotera nhengo dzeZANUPF dzose, kwete kurovera bhora musango pane zvimwe zvigaro. VaNduna vanoti nhengo dzavo dzinofanirwa kuvhotera nhengo dzeparamende dzeZANUPF kuti mutungamiri wavo asazviringwe nenhengo dzemapata anopikisana kana vakunda. Zvichitevera kunyoresa kukwikwidza kwakaitwa nemusi wechina svondo rapera, mapato ari kuita chipatapata nhaka yemakonzo kutsvaka rutsigiro rwenhengo dzavo munyika yose. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Apa Chigoriwa.